Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hey no misoro yenhau dzedu dzanhasi chishanu chivabvu 27-2016. Bato reMDCT rinoti mutungamiri webato iri vaMorgan Tsvangirai vanogona kubatana nevatsigiri vavo vachiratidzira muBulawayo mangwana. Vanhu gumi nevashanu vanoshaya munjodzi yemumugwagwa kudema asi vamwe votadza kuzivikanwa nekushaya zvitupa. Kuramwa mabasa kuenderera mberi muNRZ nenyaya yekusawirirana panyaya yemihoro. Vagari vekuChingwizi vanoti hurumende iri kuvabata nekuseri kweruoko. Tichakupai nhau dzemitambo iriko mukupera kwesvondo. Muchirongwa cheLive Talk na 8:30 p.m. tiri kutarisa nyaya yekuratidzira iri kuitwa nebato reMDCT muBulawayo mangwana. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp panhamba dzinoti +1 202 465 0318, namba dzedu zvakare +1 202 465 0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 p.m. pamasaisai anoti 909 a.m. ne 4930 kHz pashortwave. Musakanganwe kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona.